Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kwa tereri, tunosangana zvakare maniro anasi, uri musi wechina, Chivabvu 4, 2017.
Makateerera ku Studio 7, nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
neni wenyu Blessing Zulu ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi
vanhu vakawanda munyika vanoti havana chivimbo nezeki kuti inoita sarudzo dzakachena
mapato ari munera oparura nemugovera urongwa hwekukurudzira vechidiki kuti vanonyoresa kuvhota
Magweta nevanoita zvematongerwo enyika votaura maonero avo pamusoro pemabasa akaitwa nevaimbo vemukuru vevatongi vematare vaGodfrey Chigausiku ava vakashaya nezuro.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Mapato ari pasi pemubatanidzwa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA nemugovera ari kutarisirwa kuparura urongwa hwekukurudzira vechidiki kuti vanyorese kuitira kuti vakwanise kuzovhota musarudzo dzemuna 2018. Mutauriri weNERA uye vari munyori mukuru webato reMDCT vaDouglas Mwonzora vanoti urongwa uhu uchaitirwa mumusha wechitungwiza uye vatungamiri vemapato ose ari mumubatanidzwa uyu. Vanosanganisira vaMorgan Tsvangirai, amai Joyce Mujuru, vaJacob Ngaruvhume nevamwe vachataurawo pamusangano uyu. VaMwonzora vanoti kunyanga zvemapato ezvematongerwo enyika agara achikurudzira vechidiki kuti vanyorese kuvhota, musiyano uripo neurongwa hwavo ndewekuti mapato ose ari mumubatanidzwa uyu ave kutaura nezwi rimwe chete, chiitiko chavanoti chinopa udzamu kukurudziro iye. Ngatinzwe hurukuru yataita navamwonzora pamusoro penyaya iye.
Tinoda kuparura chirongwa chekuti vana vadiki vasvika 18 years vanofanira kunge vachinorejista kuvhota. Vakuruzve vanofanira kuencourage vana vavo kuti vagovhota. Tinokwanisa kuhina cheke munyika muno kana takarejista kuvhota. Saka tine zvirongwa zvakati kuti zvinge zvichiparurwa ipapo. Uyezve kuti magwaro ekuvhotesa anowanikwa kupi. Zvakaita sema birth certificate, zvakaita sema sezvitupa, nekuti vazhinji vana havana zvitupa. Kana vakuru chaizvo vamwe vacho havana zvitupa. Saka taitenda kuti tibatsirane kuti zvitupa vanozviona sei. Chinangwa chikurukuru chii chekuti munhu abve zera wese anofanira kurejista kuvhota. Saka chinangwa chinenge chichiparurwa kuzengeza two grounds. Saka musangano mukuru. Uyezve chakanaka kune vanhu vanofara zvemimanzi kunenge kuchiridza vakomana vanodya zvemazuvano.
Vamwe vangada kuziva kuti mutsauko uripo ndeupi nekuti mapato magara manga muchingoita kurudziro iyoyi yekuti vechidiki vanyorese kunovhota. Chii chitsva chingazouyiswa nenera?
Apa taakuparura zvino nokuti taakuziva for certain now kuti kunenge kuine biometric voter registration ichange ichiitika. Saka mazuva ekutanga aya zvanga zvisina shuwa kuti ndiyo here system ichashandiswa. Saka taakuziva system ichashandiswa. Saka tiri kuparura chirongwa ichi takanyanyonanga vechidiki. Asi vanhu vakuru vanofanira kunge varipo zvakare.
Chii chivimbiso chamuinacho kana chamunozowana kuti vese vanenge vanyoresa ivava vanenge vachizovhotera mapato enyu iyaya ari pasi penera kana mukava mavakurudzira kuti vanyorese?
Tiri kuti mwana weZimbabwe wega wega ngaarege kugara kumba ngaaende kunovhota. atisi kutienda wano votera ningi kana kutienda wano tivotera isu asitri kuti mwana we Zimbabwe wega wega gaende kuno vota chine hurumende atisinga adipanato nokuti ino voterwa ne minority majority yakagara kumba tozo chema kuti tiri kutongwa nana Mugabe watembera tiri kutongwa nana Munangagwa nana Kasukuwere and so on nokuti isu ruzhinji atisikuenda kuno vota.
Vanga vari mutauriri wenera uye vari munyori mukuru webato raMDCT vaDouglas Ngonzora vari parunare muHarare neStudio 7.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti Zimbabwe inyika yakabudirira zvikuru muAfrica nekudaro vanhu avafaniri kuiona senyika yakundikana. Vachitaura kumusangano weWorld Economic Forum on Africa uri kuitirwa muDurban, vaMugabe vati Zimbabwe iri kumashure kweSouth Africa chete kana pachitariswa nyika dzemuAfrica.
Zimbabwe is one of the most highly developed country in Africa.
Zimbabwe imwe yenyika dzakabudirira zvikuru muAfrica, mushure meSouth Africa. Ndinoda kuona kuti ndeipi nyika yemuAfrica yakabudirira seZimbabwe.
VaMugabe vatiwo ichokwadi kuti Zimbabwe ine zvinetswa zvayo, asi varamba zvikuru kutambira mashoko ekuti Zimbabwe inyika ine urombo, vakati kana zvakadaro ivo vanogonawo kuti America inyika isina kusimba.
Yes, we have our problems, but all certainly we are not a poor country and we can't be a
hongu tine zvinotinetsa asi hatisi nyika ine hurombo asi hatinganzi hatina kusimba isu tine dizero redu ndinogonawo kuti America inyika isina kusimba
asi nyanzvi munyatsi zvoupfumi dzinoti vaMugabe havasi kuziva mamiriro akaita zvinhu munyika kana vachitaura mashoko akadaro. Nyanzvi idzi dzinoti zvinoshamisa kuti vaMugabe havasi kuona kuparara kwaita migwagwa munyika, kuputsika kwaita upfumi hwenyika, izvo zviri kupa kuti vanhu vashaye mabasa.
Nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vanoti vanorangarira vaimbova mutongi mukuru wematare vaGodfrey Chidyausiku nenzira dzakasiyana-siyana mumabatiro avakaita basa ravo. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
VaChidyausiku avo vakashayikira kuSouth Africa nezuro vange vave pamudyandigere. Nyanzvi munyaya dzemitemo vachidzidzisa paKent University kuBritain vaAlex Magaisa vanoti vaChidyausiku vaive neruzivo rwakanyanya munyaya dzemutemo uye vakaita nyaya dzakawanda dzakafadza pamwe nekusuwisa vamwe. VaMagaisa vanoti mimwe yemitongo yakanetsa munyika inosanganisira waibata kutorwa kwemapurazi pasina muripo.
Saka semukuru-mukuru wematare edzimhosva munhu wanengati asiya muchirungu yainonzi mark nekuti majudgment mitongo yavo yavakapa yezveminda mitongo yakakwanisa kuti ibatsire hurumende kuti iite zvayaida kuita pane zveminda. Izvi handisi kuti zvakanaka kana zvakashata, asi tinoti isu kana tichiongorora kariya yomunhu, munhu akasiya emark in that, ndosaka ini time kuti a judge of the revolution nekuti iland revolution yakaitikaka.
Asi vaMagaisa vanotiwo mimwe mitongo yavaChidyausiku yaishorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzeveruzhinji pamwe nevari mune zvematongerwo enyika vasingatsigiri bato reZANU-PF.
Pane mitongo yakawanda chaizvo yavakaita kasemunhu anga ari jaji mukuru. Mitongo yavo yainyanya kuti vanhu vatarise zvakawanda yanga iri mitongo yaiita nyaya dzepolitics. Vamwe vaifungidzirwawo kuti vachiti vanenge vari kurerekera kudivi rinotonga sezvo vanga vangori munhu akabva kubato iroro. Hatikanganonga kuti vanga vari mumiriri wemuparamende weZANU-PF muna 1980, saka vakazoita havo jaji, asi vanga vari munhuwo anga aine vanhu vavo vavaiwiriranawo navo.
Nhengo yeZANU-PF inomirira Makonde muparamende vaKainesparadza vanoti naivowo vanorangarira vaChidyausiku nekupa minda kuvatema.
Ndinorangarira vaChidyausiku panyaya dzakawanda dzavaiita semukuru wevatongi nyanya yakaitika kumakonde akati mambo wangu ni mumurungu airamba kubva paprasi vakaita judgment yakanaka zvikuru yokuti chero munhu kana uchisupportwa chero nemapoliticians chero nani zvake kana usina tsamba inonzi muchirungu offer letter kana kuti usina late payment kana kuti usina 99 year lease.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaobei shava vanoti vachidya usiku vakaparadza kusvitonga kuzere kwematare edzimhosva.
Vachidya usiku tinovarangarira somunhu akaunza kumbunyikidzwa kwevatongi vematare edzimhosva nevakuru vakuru vezvematongerwo enyika muhurumende yedu. Vachidya usiku vakaparadza kuzvitonga kuzere kwematare edzimhosva vakatora simba zhinji ravatongi kwakurititse mumaoko evanoita zvematongerwo enyika. Izvi zvinoita kuti zvizvarwa zveZimbabwe nhasi uno zvisava nekugutsikana kuti matare edzimhosva aripo kuenzanisa nyaya dzavo pachena pasina kutya kana kuudzwa zvekuita nani zvake. Zvichakadaro tinoti mweya wavo ngauzorore murugare.
Vakamboita mutungamiriri weLaw Society of Zimbabwe vatinozovabere vati vose munhu akambotungamirira magweta munyika vanorangarira vachidya usiku nebasa rakanaka ravakabata rekubatanidza magweta nevatongi vematare panguva yeukama hwaive hwakashata zvachose.
Asi ini chandingada kusumudza semunhu aimbotungamira magweta ndechekuti vakabvuma kuti tiumbe patsva ukama hwemagweta nemajaji. Ukama ihwohwo hwanga hwashata, tata kungogara tichingonyombana mumanewspaper, tatisataurirani zvakanaka. Asi vakabvuma kutaurwa navo, vakazobvuma kuti Law Society iite urongwa hwekuti Judicial Service Commission neLaw Society zvipote zvichisangana vachikurukura zvinonetsa.
Vachidya usiku avo vakashaya vave nemakore makumi manomwe ekuberekwa vakadomwa semukuru wevatongi muna 2001 vachitora basa rakanga rasiyiwa navaAndon Gabei avo vakamanikidzwa nehurumende kuenda pamudya ndigere. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Nezuro chitatu raive zuva reWorld Press Freedom, asi muSouth Sudan vatori venhau vanoti rusununguko rwekuita basa ravo vakasununguka hamuchina. VaAlfred Tabani vanove mupepeti mukuru webepanhau rakazvimirira reJuba Monitor vanoti bepanhau ravo rinobuda mururimi rwechirungu uye rinotanga rapenengurwa nevasori risati radhindwa.
Masangano enhau ehurumende muIran anoti vanhu vanosvika makumi matatu nevashanu vakafa nezuro, vamwe vakawanda vakakuvara mushure mekuputika kwakaitika mune mumwe mugodhi wemarasha uri kumaodzanyemba kwenyika iyi.
Kekutanga mukati memakore akawanda, kupambwa kwengarava nemakoronyera kumahombekombe kwesomalia kwadzoka nezviitiko zvingangoda kusvika kuzvitanhatu zvakamhangarwa mumwedzi miviri yadarika. Asi mauto emumvura eEuropean Union ari kuchengetedza dunhu iri EU NAVFOR anoti ari kuramba achibudirira kuperekedza ngarava dzinenge dziine rubatsiro rwechikafu dzichienda kusomalia iyo yakatarisana nenzara inotyisa. Munyika hamuna kuwirirana panyaya yemabasa akabatwa nevaive mutongi mukuru wematare kana kuti Chief Justice vaGodfrey Chidya usiku avakashaya nezuro kuchipatara chemuSouth Africa. Mumashoko avo ekuonekana nevanoita zvemitemo apo vainge voenda pamudyandigere vachidya usiku vakati chakanyanya kuvafadza inyaya yekuti vakapa mitongo yakapa kuti zvive nyore kuti ivhu riende kuvatema pakatanga hondo yeminda muna 2000. Vakati havana chavanodemba pakuti mimwe mitongo yavakapa yakanzi kutyora bumbiro remutemo nedare reSadc Tribunal iro rakazoputswa mushure mekunge Zimbabwe yati ayaifara nemashandiro aro.
Pane zvinhu zvavanoti zvakavaodza mwoyo inyaya yekuti munyika makaita bopoto guru pakuti aivatsiva aizosarudzwa sei. Vamwe vaiti Judiciary Service Commission kana kuti JSC haifaniri kuva nechekuita nekudomwa kwevatongi sezvo zvichifanira kungoitwa nemutungamiri wenyika chete. Asi vachidyawo siku vaida kuti bumbiro risavandudzwe richipa JSC mukana wekuti ibatsire mutungamiri wenyika pakusarudza vatongi. Mukuzeya nyaya yavachidyawo siku iyi, Tabata vaObert Gutu Gweta uye vari mutauriri webato rinopikisa RMDCT uye vamunyaradzi Paul Mangwana Gweta vari nhengo yeZANUPF Politburo. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMangwana.
Ndo vakanga vakatipwasanudzira nyaya yerule of law vari chief justice kubva 2002 kusvika kushayika kwavo. Vakagona kubhalansisa nyaya dzejustice kuti mutemo unofanira kumirira zvido zvevanhu kwete kuti mutemo wenyika udzvanyirire vanhu. Vakatibatsira kuona kuti vanhu vatema vadzorerwa minda yavo vachiita kuti vape majudgments aiita kuti vanhu vatema vange neminda yavo yavakanga varwira vachirwira rusununguko. So he was a judge vane yatingati judicial activism vaigadzirisa mitemo inoita kuti nyika iendere mberi.
Vagutu munotiwo kudi?
Isu sebato reMDC tiri bato rinonzi muchirungu tine mavalues nemaethos elove, eempathy nesolidarity. Saka tinoda kutangawo tichingoti kumuriyo kwavachidya usiku tine urombo nekushayikirwa kwamaita navachidya usiku, tichitiwo kunyanyanyanya ini seGweta kuligal fraternity muno muZimbabwe tichitiwo tina urombo kurasikirwawo ne one of the senior jurists muno muZimbabwe. Chitizve isu sebato reMDC rakamirira ruzhinji rwavanhu, bato guru, bato rinodiwa navanhu vakawanda kupfuura vamwe vanhu vese muno muZimbabwe. Chero tatisingawirirani hedu nemamwe matongero avaiita vachidya usiku, kunyanya nyanya pakatanga nyaya dzetingangoti muchirungu dziri politically sensitive, kunyanya nyanya nyaya dzeso-called land reform yeZANUPF. Isu tinoti sevanhu vanoda vanhu, vanhu vane rudo, hatizoti yedu chero tarisingawira nemama judgments avakaita. Tichitarisa zvine judgment yavakatsinhira pakambobharwa Daily News paya mugore ra2003, asi tinoti sevanhu vane mwoyo, vanhu vane rudo, hatiti chero tapokana nemunhu pane zvimwe zvaanenge aita tobva tamushuvira zvakashata. Tinongoti ngavazorove murugare.
Vamangwana, tichitarisa panyaya yevhu iyoyi ndo yavakataura vachidya usiku mashoko avo kuti ndo chinhu chavakati vakanyatsobaya dede nemukanwa, munowirirana nazvo here nekuti vamwe vari kugunun'una kuti paityorwa mutemo?
Vachidya usiku havana kutyora mitemo, vakapa ruling inoratidza iyo kuti kana vanhu vakapamba nyika kuno umwe munhu wakareceiva zvinhu zvakabiwa zvisina kutorwawo pamutemo, Rhodes haana kutitorera land yedu pamutemo, akashandisa chisimba, akashandisa conquest. So mutemo unofanira kuita inonzi vindicatio mulatin, kureva kuti kudzorera kune akatorerwa. Saka unofanira kutsigira uyo atorerwa akuexercisa marights ake kuti adzorerwe zvinhu zvake.
Vagutu, dare reSadc Tribunal rakati zvanga zvaitwa navachidya usiku nevamwe vatongi zvanga zvisiri pamutemo, asi vamangwana vari kuti zvanga zvakakosha kugadzirisa zvinhu zvanga zvisina kunyatsomira zvakanaka munhoroondo yenyika. Munoti kudi?
Tinoti isu matongerwo akazoitwa neSadc Tribunal yakanatsotaura zviri pachena kuti matongero avakiita iro dare guru reZimbabwe Supreme Court handizvoba. Asi vachidya usiku ndino urombo kutaura ndichidai pane mushakabvu, vakazenge vakunyanya kuwanza iyo handingaiti judicial activism, ndakuiti inini seGweta ndinoiti political activism.
Vamangwana, pay attention.
Ndine shuviro yekuti vachidya usiku vapuwe remekedzo rinoenderana namabasa avo akanaka vakaitira nyika yeZimbabwe.
Saka vamangwana muri kuti vanofanira kuitwa gamba renyika?
Kana yanga iriyo pfungwa yangu ndichikwanisa kupasisa ndoga, ndavaita gamba guru renyika.
Vagutu igamba here vachidya usiku? Mune pfungwa dzakafanana navamangwana here apa?
Izvo hazvingandishamisa nezano ndobasa ravo. Vatoti riyorozeka yatova burial ground yezano. Handingada hangu kuendera mberi ndichida kutoropodza political history ya the Chief Justice. Pachivanhu chedu Blessing zvinondiremera kuti nditi munhu achangoshayika kudai ndide kumutoropodza. Asi ina hangu sokuona kwangu handioni chingakodzera ini chokuti vangaitwa national hero. Apandu vane vamwe vakawanda vangakodzera pamberi pavo vasinakisa panational hero seka. Toziva kuti vakamboita MP, tinotoziva at one time kuti vanga vari nhengo huru mutsakutsako mukuru wakamuzorewa. Vairwisana nevezano vakangozoti paya towards the independence 1979-1980 ndopa vakazomhanya kujoina zano PF.
Vaombet Gutu Igweta uye vari mutauriri webato rinopikisa reMDCT manzwa zvakare kubva kunhengo yepolitibiro yezano PF vamunyaradzi po mangwana. Vavira ava vanga vari parunare muHarare.
Mupepetu wenhau akashaya makore mashanu apfuura aive nemukurumbira vaBonwell Chakaodza varangarirwa nhasi muHarare paine kurudziro yekuti vatori venhau vanofanira kuita basa ravo zvine unyanzvi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pachidzidzo cheBonwell Chakaodza Memorial Lecture Series chinorongwa nevevoluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ kurangarira mabasa avaChakaodza, vatakura zhangazha vati vatori venhau munyika havana kubatana, izvo zvinoita kuti vasakunde muhondo dzavo dzekugadzirisa mashandiro avo.
Iwo vatapi venhau vanofanira kuzviremekedza mubasa ravo vasakanganisa chi kushanda kwavo nokungoitwa unhapo pane hurumende kana kusaita nharo pane zvimwe zvinhu vachizvidifenda kana kutarisa kuti pavari kushanda pakanaka here, havasi kusungwa here. Ngavaramba vakasimbirira pakutsanangura kuti handi mashandiro avanoita kana hurumende ichida kuvadzvinyirira.
Vazhangazha avo vakambotungamira VMCZ neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatiwo nyaya dzekuti vamwe vatori venhau vanopiwa shoko muhomwe inosvibisa chimiro chevatapi venhau pamberi peveruzhinji.
Kuno majamisa achatambiri mari nenguva iripo uye mari yacho shoma, saka zhinji miedzo inopinda ipo mumwe kuti mwananga kuti handonyora stori kana kuti ndotsvaga anondibatsira nerweseri kuti pamwe ndowanika mari mbijana ndisaiburitsa kana kuti ndoiburitsira kuti ndipedze chinya cheumwe munhu. Saka ndonyaya iripo kuti vatapi venhau vanofanira kubhadharwa mari yakakwana kuti vaite basa ravo nemazvo, vasapinda miedzo yekupiwa choko muhomwe.
Vazhangazha vati kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi, vemakambani enhau vanofanira kutsvaga dzimwe nzira dzekuwana mari kuti vabhadhare mari pamwe nekusimudzira mabhizimisi avo. Muzvare Koliwenyoni veMisa Zimbabwe vabvuma kuti vatori venhau munyika havana kubatana uye vari muzvikwata zvikwata zvinoendera nekuti munhu anoshandira kambani ipi. Vati kusabatana uku kunonyanya panguva ino apo nyika yakatarisana nesarudzo.
Manewsroom munoshandira majournalist tiri kupindirwa nemapolitician, iyezve tiri kuona kuti maposition anenge atorwa nemanewspaper vachitora nhau dzavo unotobva waona kuti uyu anenge anozivana naningi nekungoverenga stori yacho. Saka nyaya yekusabatana kwedu inotooneka iye zvino pamazuva ekuti mumanewsroom mari yaashoma. Iye zvino takutarisira futi kuti takuenda kusarudzo, atinoti maelection, tiri kutarisira kuti tichaona zvichitoita wese.
Vanotiwo nguva zhinji hapana kubatsirana kana vamwe vatori venhau vachinge vasungwa kana kushungurudzwa nemapurisa.
Kusabatana kwedu kunoratidzwa futi ukaona panenge pasungwa mutapi wenhau, hationi majournalist achibatana. Patakaita yatinoti petition seMisa Zimbabwe tichinosainisa majournalist kuti titaure nemapurisa kuti vanhu vari kumajournalist ari kurohwa achiita basa ravo, takawana mamwe manewsroom aitoramba kusaina pepa iroro. Asi tichiona kuti pakusungwa hazvisarudzi kuti unoshandira hurumende kana kuti unoshandira private media.
Mukuru wesangano reMedia Monitoring Project Zimbabwe Patience Zirima ati vanozviona muongororo dzavo kuti dzimwe nguva vatori venhau vanoita basa risingagutse veruzhinji. Mukuru wesangano rembatanidzo wainhepfenyuro dzematunhu reZimbabwe Association for Community Radio Stations Vivian Marara ati anobvumirana navashangazha kuti vatori venhau vanofanira kufarira basa ravo nekuzviremekedza kana vachida kuti varemekedzwe neveruzhinji.
Chandoda kuona iwo majournalist pachezvavo vari pamberi pekuronga mafunctions ekuti vacelebrate zuva reWorld Press Freedom Day, nekuti dzimweni dzenguva maorganizations akaita sana MISA nana VMCZ anofanira kusapota zviri kuitwa nevatapi vacho venhau. Uyezve kana iri nyaya yekuti tiri kupemberera zuva reWorld Press Freedom Day, ngatizvione even pamaredio, pamatelevizhini, panhepfenyuro nepai kuti izuva zvechokwadi remajournalist, because isu siti kana kutiwo majournalist vakasazvipembedza zvechokwadi hapana umwe anovapembedza.
Mukoma wavachakaodza uyo ataura akamirira mhuri vaAustin Chakaodza vati zvinosuwisa kuti kunyange hazvo muzvinyorwa zvake mufi airwira kuti munyika muve neutongi hwejekerere, vanhu vachiri kumbunyikidzwa. Vati mweya wemunin'ina wavo uchafara chose kana mubatanidzwa wemapata anopikisa ukakunda musarudzo dzegore rinouya. Vachakaodza avo vaive nhengo yeboard reVMCZ pavakashaya vakashandawo semupepeti weHerald, uku vakadzingwa nehurumende ndokushandawo neStandard. Vasati vaenda kuHerald, vachakaodza vaive mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubazi rezvekuburiswa kwemashoko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM tiri kutarisa mabhizimisi ari kuitwa nevanhukadzi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Kambo hondo kubva kuna Munya Matarudze featuring Oliver Mtukudzi tapatasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vanhu vakawanda munyika vanoti havana chivimbo nezeki kuti inoita sarudzo dzakachena.
Mapato ari munera, Oparura nemugovera, urongwa hwekurudzira vechidiki kuti vanonyoresa kuvhota.
Magweta nevanoita zvematongerwo enyika vataurawo maonero avo pamusoro pemabasa akaitwa nevaimbo vemukuru wevatongi vematare vaGodfrey Chidyausiku avakashaya nezuro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri, tokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 4 kuNkwenkwezi 2017 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Mugabe utshela umhlangano weWorld Economic Forum on Africa ukuthi eZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo kakhulu kuzwekazi leAfrika, njalo akusiloqiniso ukuthi lilizwe elilobuyanga.
Amamiliyoni lamamiliyoni abalekile ezizweni ebalekela ukuthi i-government yakhe isibulele ilizwe, ibulele inotho, ibulele yonke into.
Ugatsha lwezokhetho olweZimbabwe Electoral Commission luthi solulungiselele ukhetho lomnyaka ozayo.
Angiboni ukuthi zekhile iqiniso, njalo izekhi kumele likhumbulele ukwazi ukuthi ngikhona inyamazana efana nalezano, extension yezano PF. So lokho abakukhulumayo yinto esikwaziyo ukuthi it's not feasible, it's not going to happen.
Sizezwa ukuthi incwadi zithini ngokufunakalayo nxa umuntu efuna ukuzefunda eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. IZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo kakhulu kuzwekazi leAfrika, njalo akusiloqiniso ukuthi lilizwe elilobuyanga. La ngamazwi ethulwe nguMongameli Robert Mugabe lamhlanje emhlanganweni womhlaba jikelele ohlaziya ngezenotho kuzwekazi leAfrika, oweWorld Economic Forum on Africa ongene kulanga lesibili eDurban kwele-South Africa. Kuviga uBenedictine Hlapo ekhona le eSouth Africa.
Esethula umbiko wakhe kumanxusa asemhlanganweni lo kwezomnotho eDurban, uMongameli Mugabe usolela abathi iZimbabwe lilizwe elobuyanga, njalo eselisiwa esithi lokhu akusiloqiniso.
Zimbabwe is one of the most highly developed country in Africa.
IZimbabwe ngelinye lamazwe athuthuke kakhulu kuzwekazi leAfrika. Ngaphandle kweSouth Africa, ngifuna ukuba kwazi ukuthi yiliphi elinye ilizwe okungathiwa lilentuthuko edlula eZimbabwe.
UMongameli Mugabe uthi iZimbabwe lilizwe elinothe kakhulu kwezenjiwayo, elilabantu abafundileyo ukwedlula amazwe eAfrika, kanti lonyaka uthi lizatshaya inala enkulu nxa sekuvunwa.
Yes, we have our problems, but oh, certainly, we are not a poor country.
Yebo, silazo inhlupho zethu, kodwa iqiniso ukuthi asisilo lizwe elilobuyanga. Lami nginje ngathi iMelika ingabhidlika loba nini.
La amazwi kaMongameli Mugabe asemukelwe ngokudana okukhulu ngezinye izalwane zeZimbabwe, ezithi akhombisa sobala ukuthi uMongameli akalalwazi ngokuthi kwenzakalani elizweni. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Big Foster Ngomose uthi kuyethusa ukuthi lizwe lithi lifile, abantu behlupheka okwesabekayo, izigidi sezibalekele kwamanye amazwe, kuzwakale uMongameli esithi iZimbabwe inothe okwedlula wonke amazwe e-Afrika.
Mina ngisola bona abantu bakulela lizwe ukuthi umuntu uma eqala eguga ubuyela emuva, ayisekho enye into singayilindela kuye. Umuntu uma eqala eguga bakithi suke kuphele konke ngaye. Ayikho into okumele siqhubeke sihlosiyo ibuza yena.
Intsha ebandla lezapho umnumzana Kanisha Sinkala uthi lobanje engamangaliswa yinkulumo kaMongameli Mugabe yinkulumo edanisayo kakhulu.
Ukuthi umuntu uma esiba mdala sesiba yingane,
angeke sibe ngabantu nje suka sidumalane ngokwenza kwakhe. Ungumuntu simazi njengomuntu lo onganalo iqiniso, akakazi wabanalo iqiniso.
Isiphathamandla sebandla le-Progressive Democrats of Zimbabwe, umnumzana Andrew Nyathi, yena uthi wethusa ukuzwa umongameli welizwe eselibhadalisa imali yesikolo ngembuzi.
Amamiliyoni lamamiliyoni abalekile ezizweni ebalekela ukuthi i-government yakhe isibulele ilizwe, ibulele inotho, ibulele yonke into.
Umhlangano lo wezomnotho ungenwa ngamanxusa avela emhlabeni wonke jikelele. Kati ke lo nyaka inhloso ngiyokukhanda amacebo angasiza izwekazi le-Afrika ukuthuthukisa ezomnotho walo. Umongameli Mgabe unxuswe ndawonye kanye lenkokheli zamamandla amakhulu aphikisayo ngenhloso yokuthi kulo mhlangano kukhulunywe ngodaba lokuthi kuyini okungenziwa ukuvuselela umnotho weZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Uzulu seveze imbono ehlukeneyo phezu kodaba lwayengumkhokheli wabahloli uChief Justice Godfrey Chikawusi kuyena obhubhele kwele South Africa izolo. Abanye bathi uChikawusi uliqhawe lesizwe, kodwa abanye bathi nxa kukhangelwa imbali yakhe umuyi kamelanga aphiwe leso sicoco. Ngesizwe imbono kamnumzana eChabango.
Ibizo lami ngusengezo Chabango. Ukufa kukaChikawusi kubisa imbono lobuhlungu obuchiyene. Ilizwe libuswa ngamaseko amathathu, kule executive, kule judiciary, kule legislature. So uChikawusi ubebusa kwe yingxenye elinye iseko ekade libusa eZimbabwe. Lizakhumbula ukuthi uChikawusi waba yi-member of parliament yeZanu, uChikawusi ukuba waba ngu-attorney general ngesikhathi sikaLockout Masuku esifa, akula lutho olwenzakalayo. Lizakhumbula ukuthi uChikawusi ngesikhathi se-land distribution eyenzwa iZanu ubekade khona. Ilizwe kathesi lifile ngenxa yokuthi abantu basuka bathatha umhlabathi, akula lutho alwenzayo. So ukufa kwakhe kubisa ubuhlungu obukhulu kakhulu kulabo abachithekelwa umhlabathi, kulabo abachithekelwa inotho. Kathesi ilizwe kalimanga kuhle ngenxa yalo umuntu ofileyo.
Isakhamuzi umnumzana Sengezo Chabango. Siphinde saxoxa lo mnumzana kucacaphulo igqwetha owenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu abameli.
Thina njengabameli silusizi ngokulahleka kuka the late Chief Justice uChikawusi osishiyileyo izolo immediately after retirement. Besingakhangelelanga ukubana angasichiya masinyane kangaka. Sikhala labo abakoChikawusi ngalesi isikhathi.
Intatheli zindaba yethu uNompumelelo Moyo uphinde waxoxa lezinye njalo izakhamizi zakobulawayo ngemva kaChikawusi.
Mina ngikhuluma ngoLinda Spanda.
Uthini ngokuhamba kukaJustice Chikawusi?
Ngithi hayi uphumule, ambona ukuthi ngaba yinto ebabazwayo. Vele ube sekhulile lakho inhlanhla ukuthi ufe esizechile umsebenzi, otherwise ha layo bezagcina sefele ebhentshini. Singathi nje inkosi imphumuzile azilalele umuntu wenkosi.
Ibizo leso
Mbuso Fuzwayo.
Uthini ngokuhamba kukaJustice Chikawusi?
Kulusizi ukuthi uJustice ufile, kodwa uJustice ufe owa abantu beWaterberland, ngoba uJustice i-report yeChiyambago Commission wayihlalela waze waphuma umsebenzi. Ufa kathesi abantu bengakwazi iqiniso ukuthi kwenzakalani. Kufonwe i-commission, kwahanjwa uhulumende walo kuyikhipha, kwahanjwa ekhothi wayihlalela uze wafa iminyaka leminyaka engazange wenza i-judgment. Kulusizi.
Silokudana ngokulahlekelwa impilo njengezaphu, kodwa sicabangela ukuthi isikhathi singabe kade sesifikile lanxa nje kulokucabangelana osokukhona phakathi kwebandla libusayo okwaziwayo ukuthi uJosiku besebenzela kilo. Into esethusayo ma kuliqiniso lokho sokucatshangelwa ukuthi ilizwe bani elithi umuntu engafa sesiqala ukwethuka, siqala ukubuzana ukuthi kwenze njani. Ikanti thina sazi ukuthi umuntu ufa ngesikhathi sakhe, kodwa lanxa kuliqiniso asomlando wethu njengezaphu ukuthi sisihluphe ngakho, ngoba siyake sizifu inkukhu njalo siyake sizibone sidla amaqandazo.
Ilezo bekuyizakhamizi zakobulawayo zikhuluma phezu kwemfaka mnumzana Godfrey Chichikawusiku. Ugatsha olubona ngokuqhutshwa kokhetho elizweni olweZimbabwe Electoral Commission luthi solulungiselele ukuqalisa ukubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo. Unompumelelo Moyo usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ekhuluma emhlanganweni obuqoqo inhlanganiso ye-National Youth Development Trust e-Small City Hall namhla kobulawayo, omunye wezikomiti ze-ZEC umnumzana Qhubani Moyo uthe inhlanganiso ye-ZEC ilandela isisekelo sombuso. Umoyo uthi uma abantu abangaphandle kwelizwe befuna ukuvota kumele baze elizweni ukuzobhalisa ukuvota, ngoba okwamanje umthetho wokuvota awubavumeli njenge-ZEC ukubhalisa abantu abaphandle kwelizwe. Abasakhulayo abanenye bangenile lomhlangano kodwa bebengavumelani lenkulumo ka-Commissioner Moyo, bethi i-ZEC ngumntwana webandla elibusayo ngakho iziqondiso zivela kulo, ngoba bavele bengasacaci ngokuthi ukhetho luzaphathwa njani. Omunye obesemhlanganweni lo umnumzana Mavela Sindiweni uthe kalaqiniso lokuthi i-ZEC izaqhuba kuhle ukhetho kunye lokubhalisa abantu ukuvota, ethi indlela yabo yokweba ukhetho luka-2018.
Asilathemba lokuthi i-ZEC izadeliver election e-free and fair, njalo kasikholwa ukuthi biometric voting leyi izayenziwa ngendlela yakhona. Sithemba ukuthi na into leyi yinto ye-ZANU-PF le-ZEC yokutshontsha ukhetho lwa-next year.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Sengezo Chabangu uthe kaboni ukuthi i-ZEC izakwenelisa umsebenzi. Uthi badlala ngesikhathi sabantu njalo kaboni ukuthi baleqiniso, ngoba sebechiwe yisikhathi.
Angiboni ukuthi i-ZEC iliqiniso, njalo i-ZEC kumele likhumbule likwazi ukuthi ngikhona inyamazana efana nalezano, i-extension yezano-PF. So lokho abakukhulumayo yinto esikwaziyo ukuthi it's not feasible, it's not going to happen.
Unkosikazi Theresa Thaka uthe i-ZEC ilamanga aluhlaza tshoko njalo iziqondiso bazithatha kuzano, ethi ukungabhalisi abantu abakwamanye amazwe yibuqili, bayazi ukuthi abantu abaphandle kwelizwe abalifuni ibandla elisembusweni.
Ngamanga lawo iza kukhuluma nge-ZEC, angithi isiqondiso bazithatha kuzano. Namhla bangakwenza njani khonokho? Ngamanga kuphela, sozibabhalise ngesikhathi.
Unkosikazi Christabel Sibutha uvumelane loThaka ethi iyamangalisa i-ZEC ngokuthi ayenelisi ukubhalisa abantu abaphandle kwelizwe.
I-ZEC iyangimangalisa nxa isithi yona kayikhululeki ngokuya kuthi votisa abantu abaku-diaspora, kade abantu basuswe umumo besiya khona ngala bantu beZimbabwe ngo-2018 sibili. Kambe singaqalisi ukuvota njengoba khathesi wonke umuntu kakho ku-voters roll is deleted.
Ezinye izikhulumi kulumbuthano zibalisa umnumzana kucacaphulu we-PDP, uDavid Coulthard we-MDC, uKenel Kuchekhaya we-ZAPU, uMazisi Mzila Ndlovu we-ANSA le-NPP ebimelwe nguBishop Mhlanga. Ibandla le-ZANU-PF lele-MDCT bebenxusiwe kodwa abenelisanga ukungena umhlangano. Amabandla ezombangazwe bathe abathembi ukuba i-ZEC izaqhuba kuhle ukhetho, besithi kanti vele kungani bengasoze babhalise izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ukuze zivote. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Intatheli zindaba sezikhuthazwe ukuthi zibambane njalo zilandele iziqondiso ezilawula okumele kulandelwe ekuqhubeni umsebenzi wazo ukuze inhlangothi zonke zikaZulu zibe lesiqiniseko lazo zithole inhlonipho. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama eseHarare.
Ngenye yemibono ephume emkhosini wokukhumbula imisebenzi kamuye owayeyintatheli zindaba yelo dumbo, umnumzana Bonwell Chakaoza owe Bonwell Chakaoza Memorial Lecture Series owenzelwe eRainbow Towers eHarare. Lo mbuthano uqoqwe ngabenhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, njengomunye wemikhosi ehleliweyo kuyonale iviki ukunaza usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli zindaba umhlaba wonke olweWorld Press Freedom Day. Kumazwi akhe obe ngumhlonitshwa, umnumzana Takura Jangaja uthi kumqoka ukuba zisebenze nzima intatheli zindaba ukubuyisela kulolu hlangothi isithunzi ebesikhona kuminyaka edlule. UJangaja uthi ungekho lomanyano kulolu hlangothi intatheli zindaba zikhethana kusiya ngokuthi zisebenzela uhulumende loba amankampani azimeleyo, okuyikhona athi kubangela ukuba uhulumende labanye bazisebenzise ngoba kulezikhexe phakathi kwazo. UNkosazana Kholiwe Nyoni ophethe ezokuhlela inhlelo zeMisa Zimbabwe kuhlangothi lwezokusakaza kanye lezokusetshenziswa kwemitshina yakulezinsuku ulandule imbiko kaJangaja. UNkosazana Nyoni uthi mayiqhubeke imikhankaso yokuletha inguquko kumumo wezokuthapha izindaba ukuze ibe khona inguquko eyayifiswa ngumuyi uChakaoza.
Into ekhona eyehlukeneyo kulesi sikhathi ukuthi ngesikhathi sikaBonwell abantu babengela ama-cellphone, omakhalekhukhwini le-internet, okokuthi abantu ababe lama-opinion kumbe ababe lolutho lokutsho babengatholi indlela kumbe indawo yokukutsho.
Ke sizwe umbono kalo obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yeZimbabwe Association of Community Radio Stations, uNkosazana Vivian Marara.
Indaba ekhulume nguThakura Jangaja yindaba sibili ekhona ukuthi kwezinye isikhathi liyabona ukuthi ama-journalists kathandi uku-attenda amanye ama-functions even ekhuluma indaba zama-journalists. Akumelanga kube kungomisa oZakras, oVMCZ labo bani bani abalida ingxoxo ze-World Press Freedom Day. Kumele kube kuye ngama-journalists and then ama-organizations anjengabomisa, Zakras and all kumele besupporte. But okukhona yikuthi ezikhathini eziningi ama-journalists babemelela ukuthi ozibanibani baza-organize something, ozibanibani baza-organize something.
UNkosazana Marara uthi ukungaluqakathekisi usuku olunaza imisebenzi yentatheli olweWorld Press Freedom Day ngokunye okubangela ungahlonitshwa kwazo. Emazwini akhe ogqiba lomkhosi omunye wamalunga eboard ye-VMCZ, umnumzana Raphael Khumalo ukhalaze kakhulu ngendlela intatheli zindaba ziloba ngayo. UKhumalo uthi indlela udaba lokubhalisa amagama kuluhlu logwalo lokuvota kusetshenziswa indlela entsha ye-biometric voter registration kungumzekeliso. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Go live talk namhlanje kuhlelo lwabesifazana siqoxa ngabesifazana asebephumelele kwezamabhizimusi achiyeneyo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump namhla usayine umthetho osuzavumela abezinkolo ababhadala imithelo ukuthi labo benelise ukungena kwezombusazwe. kule nto edubukileyo lamhlanje emgodini wamalahle kwele Iran kwafa abembi abangamachumi amabili lanye njalo abalichumi lane basala bevalelwe emgodini lo. Lapho okufiwe khona kuba labantu abakhuluma ngembali yomufi bemchaza ukuthi ube ngumuntu onjani njalo ubephila labanye njani. Yikho ke esikwenzileyo ngowake waba ngumahlulo omkhulu umnumzana Godfrey Tshika Usiku yena ubhubhele kwele South Africa izolo. Lanxa amalunga ebandla leZANU-PF esithi umufi wayengumuntu oyephethe ezemithetho kuhle njalo ewuqhuba kuhle umsebenzi, amagqwetha alwela amalungelo oluntu kanye labamabandla aphikisayo bathi uTshika Usiku wayephethe kakubi ezemithetho njalo esekela ibandla leZANU-PF okusegcekeni. Ukuhlaziya impilo yakhe njengomahluli omkhulu sixhume igqwetha umnumzana Dumisani Dube lowalwa impi yenkululeko ekuZipra umnumzana Maxim Kandla onguye osungula lingxoxo.
Kasikhwabithi ukudlula kwenye indoda ngaphansi kwelanga uNkulunkulu yabe sephawuli, kodwa umuntu ulandelwa izenzo zakhe. Okubuhlungu kimi kansoze ngikhangele kakhulu imsebenzi yakhe ngemva kwelokho okwadlulayo konke lokhu. Ngibabuhlungu ngokuthi ufike nzima khona laphana ebhentshini leliyana. Kwa-aphoyintwa uMalaba laphana kwaba lokukhulumisana okuthile, kubuhlungu-ke khona lokhuyana. Kumele sikunanzelele lokhuyana. Ye, siyazi ukuthi umuntu ulandelwa imisebenzi yakhe sibili. Abantu lapha ngesikhathi sona lesi sama-2000 uthathelwa abelungu amapulazi. Kukhanya indoda engazani ukuthi ngamanga kuhle isekela iphathi ngamanga ngomthetho welizwe wona ukuthi wona umthetho wona uthini.
Mnumzana Dube ngena khonapho belisebenza laye njani ubaba uTshika Usiku emthethwandaba khona ngapho, ubeyiphethe njani imbiza yemithetho?
Ngisikhathi engu-Chief Justice zenezele ukuthi kube lama-ruling amaningi angazange abe-fair obe strong njengegqwetha. Kuzengenazele ukuthi 2001-2000 when uthatha over from the previous Chief Justice ube ngumuntu obelandelela i-pathline njengoba umkhandla ekhulumile. Ube ngafani labanye odade sobonayo kwamanye ama-Chief Justice abamele amalungelo abantu ilobo i-politics or abakusayo bombuso for that day ungavumi. Chief Usiku ube indoda kade kuthiwa mofi i-pathline. They also note ukuthi njengoba umkhandla ekhulumile kube nzima ukuthi ephume, kube ngasafuni ukuphuma. Sefuna leli sikhundleni. He was actively involved ku-party politics. I think ngathi compromise i-judiciary, even integrity ye-judiciary. Okwenza ukuthi kwezikhandla njengamagqwetha or njengami ezesisenzi, bengike nyanyeke ukuthi ngiyi-elected eZimbabwe. When you look at how amabhenshi kwamanye amazwe, for example, even e-South Africa khonapho, the Chief Justice, yibo abamela uZulu, abamela the ordinary man in the street. But during i-reign kaTshika Usiku, he was more I think okunye ongwayesina yikhona ukuthi kakhulu even engakabi ngujaji wayengu-member of parliament was private secretary to president Mkai ngo-1980. So I'm sure influence yena leyana even when he was declared to the bench ngendlela afaka ngayo ukuphotha abanye ujaji uthetha amapulazi engaprotect rule of law oku-reflected even kuma-judgments akhe. Unfortunately, in as much as I sympathize with him, I'm disheartened ukuthi he's passed on, but i-reign yakhe umbuso wakhe hayi ungekho kahle.
Ngiphenduke kuwe baba uMkandla, isikhundla esathiwa nguye uTshika Usiku sesiphethwe ngubaba uMalaba. Alubana uthe wathola ithuba lokukhuluma laye uMalaba, ungamxwayisa na umtshela ukubana hayi Malaba asifuni ulandele indlela eyayihamba ngoTshika Usiku emsebenzini lo?
Kusiya ngami sibili ngakuthi khona indoda lengumalaba iyasondeleseka eduzane njengoba ingeyalapha emkhonweni wakithi. Sengathi la vele kahle thiyane lakho lokhu kungena umuntu. Ngoba laphana angakela ukuphuma simusa khona ngale kuqhaweni loku kuyagcina kuleliyana iguma ligcina amaqhawe. Uzaphuma kubi laphana sengoliswe ibizo lakhe iprofession yakhe igcine isingcolile. Ngalokho-ke kuyadingakala sibili ukuthi khona kathiyane engazavuma yena ukusetshenziswa kweze ezomzabalazo Game eqinisweni emele iqiniso bethi nxa bemkhupha bese bemkhuphela iqiniso ukuthi walile ukusebenzela ilunga labo kumbe ukusebenzela omunye umuntu. Njalo nxa sekufike ukuthi khona sesisekhetheni game eqinisweni. Njalo labantu ababe besiya kuma laphana ukuthi bayenza imihlangano yabo emapolitika lekubuthana leyamarali lawo engathathi uhlangothi lweyinye iparty.
Ngiphenduke kuwe eDube uthi wena uChichika usiku ngumuntu obesekela kakhulu ibandla leZANU PF engalandela umthetho kodwa abeZANU ubona bathi hayi uChichika usiku ube indoda eqotho mpela emeqinisweni eulandela ngendlela umthetho injalo eyihlonipha imithetho yelizwe uthini ngalokho
hayi ngokuhlonipha okukhulu angivumelani lakho kakhulu ngizabuyela futhi kuma judgment kaChika usika we-land reform or even ibhenshi lakhe le-Supreme Court on ama-land reform issues. Indlela afakwa ngayo yendlela owakhishwa ngayo previous chief justice wadeploya. He was the least qualified ebantwini owafane beze ngo-chief justice. But because njengoba ngishilo ukuthi ngithatha isibuzo yango-private secretary kamongameli eZimbabwe. So ngumuntu ayithenze i-system, ngumuntu adeployayo to go and control ibhenshi.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha obexoxa endawonye lowalwa impi yenkululeko umnumzana Maxim Kandla. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende weMelika.
IMelika ithi izimisele ukusekela ilizwe leAfghanistan lapho kulamabutho khona enhlanganiso yeNATO alwisana lamalwecatsha eTaliban. Ekhuluma ekulelo lizwe, unobhala weMelika wezomvikela uGeneral Jim Mattis wethule amazwi la ngesikhathi iTaliban isanda kuhlasela amabutho eAfghanistan lendlu yokukhonzela edolobheni leMazar Sharif. Wabulawa amabutho afika ikhulu 100 ngesikhathi kukhulekwa phakathi kweMosque. Uphinde wathi okwenziwe ngamalwecatsha la kutshengisela ukuthi balenhliziyo embi. U-General Mattis uphinde wathi wenze umhlangano lomongameli we-Afghanistan umnumzana Ashraf Ghani lomqondisi kahulumende umnumzana Abdullah Abdullah lapho baxoxe khona ngokungenziwa yiMelika le-Afghanistan ukwenzela ukulwisana ngamandla lamalwecatsha eTaliban awe-Al-Qaeda kanye le-ISIS. U-General Mattis uxoxe njalo lophethe amabutho e-NATO laweMelika e-Afghanistan u-General John Nicholson ngomumo wempi kulelo lizwe. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ukhuthaza ukuthi uGeneral Nicholson lenkokheli ye-Afghanistan bahlolisise umumo wempi kwele Afghanistan njalo kuphendlwe indlela yokukhulumisana lenkokheli yakulelo lizwe ukwenzela ukuthi kukhanye ukuthi kwenzakalani kwele Afghanistan. Uthi kungeke kwenzakala ukuthi ilizwe elilodwa kuphela libe yilo eliphethe udaba lwe-Afghanistan. U-General Mattis uphinde wathi kusobala ukuthi kuzaba nzima ukulwisana le-Al-Qaeda lamanye amalicatsha lonyaka e-Afghanistan.
Lolobe kuludaba oluveza imbono kahulumende weMelika. Abafana bakagodlwayo bagqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngengoma yabo emnandi bathi bona amangoni. Hayi ke kwanele kwalamhlanje emthwakazi kodwa singakehlukani sigangele ebezihamba phambili. Umongameli Robert Mugabe uthi ilizwe leZimbabwe ngelinye lamazwe athuthukileyo. Hayi ke silugqiba lapha ohlelo lwethu olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.